Inini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi muvhuro kubvumbi 16/2018. Vana mukoti voramwa mabasa vachida kuti mari dzavo dzemihoro dziwedzerwe uye kuti mashandiro avo ange akagadzikana. Vatsigiri vebato rinopikisa reNational People's Party mudunhu reMashonaland vonyunyuta nekudzikirwa vachakwikwidza musarudzo uye kusavepo kweutungamiri hwakarongeka izvo zvinonzi zvava kuita kuti vamwe vabude vachienda kumapato akaita seNDCT neNational Patriotic Front. Pove nekutyisidzirana pamwe nemhirizhonga mune mamwe matunhu mumasvingo pamberi pesarudzo. Chikwata chine gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSibusiso Moyo pamwe nagavhuna vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe chiri muNew York umo chiri kutarisirwa kupinda mumisangano wokukwezva vemabhizimusi uri kuitwa nhasi. Vatungamiri vemubatanidzwa weMDC Alliance vosangana nevemabhizimusi vari muSouth Africa. Sangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association royambira nezvechirwere chekolera muguta reHarare nemumatunhu akapoteredza. Muchirongwa cheLife Talk naATM tiri kutarisa kuramwa mabasa kwavana mukoti uye matambudziko akunokonzera kune veruzhinji. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 13860, 6080, 15580 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakangano kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Musakangano wekutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.